Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu mbudzi 21 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu pakapfuurwa vanhu vatanhatu yotanga kunzwa humbowo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitumira gweta ravo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvonyunyuta nedanho rehurumende yeSouth Africa rekuda kuramba kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Studio 7 yakabatana neMedia Center iri kuita hurukuro kuCrown Plaza muHarare pari zvino yekuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatora mhiko.
Ndiri kukumbirisa vanhu vokuti kuti aiwa ngavaregere zvavo kuteerera mashoko anobva mumafoni atingati social media nevanotaura nhema. Fuel munyika irimo, kana pasisina fuel munyika, ini ndichataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi.
Vedzimotokari vanoti mafuta ekufambisa dzimotokari dzavo ave kunetsa kuwana kune dzimwe nzvimbo, asi hurumende inoti manyepo ari kukonzerwa nekuti zviitike saizvozvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ratanga zvakare mumaguta akaita seHarare neBulawayo neChinoyi nenzvimbo dzakapoteredza. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa uyo ari muChinoyi kumashanaland west anotipa nyaya inotevera.
Nhasi magaraji akawanda anga asina mafuta ekufambisa dzimotokari mashoma anga aine mafuta aya anga aine mitsetse yakareba yemotokari. Vakawanda vanga vari mumutsetse vashoropodza hurumende vachiti haina kurongeka sezvo iri kungogaronetseka nedambudziko rimwe chete. Mumwe anga ari pamutsetse wegaraji retrek nhasi vaSolomon Mango vanoti mushure mekupihwa mafuta anosvika marita mamiriyoni zana, hurumende ingadai yakaramba ichitsvaga mamwe kwete kumirira kuti apere yozotsvaga mamwe.
Vaifa mazuva tichiwo ichapera muna November, then kubva kuna November waitaimo plan futi. Pane kuti wongotipa 100 million dzefuoka, but then after that yopera muna November, then muna November totsangidza futi panyowani zvenderekini zvemakiu futi.
Mashoko aya atsinirwa navagiverson Tinaro, mumwe mugari wemuchinoyi.
Ava vari vamwe vangadai vakatokava gefiroro ava pavari kumbosupply yekuti vakweretesewa.
Asi valaki borerwe vanoti semaonero avo vemagaraji ava vari kushayisa vanhu mafuta senzira yekuda kukwidza mutengo sezvo hurumende yakavarambidza kukwidza mutengo. Mumwe mutyairi wemotokari vatapera mulilo vanoti vamwe vanhu vave kutenga mafuta emotokari akawandisa kudarika avari kuda kushandisa nekutya kuzoashaya.
Ini ndaundirowanzo mafutengo saka payanga yatodzika yakuzazasiaona makiza daiamira kuti pere manje ikanikuganinakojona q plus kumwe kwacho kunengutya kwevanhu chaiotakazipesaaotaoda makiu kudai so vanhu vakutongonwa mafuteng kutongogara vatongochengeta samaybe vanozomhanya ndinoti hoding iyayo kuti munhu agara tsvaga piwo.
Dzimwe nzvimbo dzakaita seBanget, Karoi necheGutu dzinonzi dzanga dziine magaraji mashoma angaine mafuta, izvo zviri kukonzeresa mitsetse yakareba yemotokari dzinenge dzichida mafuta. Vanotengesa mafuta vanoti vari kushaya mari yekuAmerica yekutenga mafuta sezvo ivo vanomanikidzwa kutengesa mafuta nemabhondi ayo asingatenge kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo. Ava tikushomeka kwemafuta kuri kukonzerwa nevanhu vari kunyora nhema pamasaisa yakaita seFacebook neWhatsApp.
Yes, kunza kwandaa ndichiita pazuva ranhasi kubvira nezuro ndingangoti pamazuva maviri apfuura ndandava kutangisa kutaurwa nevanhu kuti pava kuita futi malaini kumaservice stations. Poita vamwe vari kutaura vachitiwo nokuti pachava neyati budget statement ichaitwa naminista vefinance mangwana. Pakutaura pachinzizo pavachataura minista ava vachataura kuti mabhondi achadiwa kushangwa kudiwa maus dollars. Saka fanai kutotenga fueli namabhondi enyu nokuti kana mukaregera muchazonetsekara munenge maakudhurirwa nefueli nekuti inenge yavakutengeswa namaus dollars. Ndo mamwe mashoko andaa ndichinzwa iwayo. Saka ndachitaurira vanhu masikati ano kuti aiwa fueli tinayo munyika yakawanda uyezve urongwa hwatakaita nemamwe makampani aya anoita zvemafuta aya unongova huchiripo, hapana chakahukanganisa. Unotoenda kusvika kuma18 months. Saka vanhu ngavarege zvavo kutenga fueli vachichengeta kudzimba nokuti tinoona kuti kana moto dzawanda munyika, zvikoro zviri kutsva, mabhizinesi sende ari kutsva, tirikutofungidzira kuti vamwe vanenge vatenga nefueri vakagara nadzo kudzimba dzozopedzisira nokupisa kwakuri kuita dzopedzisira dzakonzera kuti paite moto. Saka ndiri kukumbirisa vanhu vokwedu kuti aiwa ngavaregere zvavo kuteerera mashoko anobva mumafoni yatingati social media navanotaura nhema fueri munyika irimo. Kana pasisina fueri munyika, ini ndichataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi fueri yavashoma. Bati handisati ndakwanisa kutaura izvozvo nokuti fueri munyika tinayo. Chavanofanira kuziva vamwe ndechokuti painenge ichitorwa ichibva kumabhuku nemasasa, inotorwa pabviswa mari yatinoti yeforex yavo maus dollar edy. Ndo dzimwe nguva panoita delay pane imwe service station kuti kampani iyo inenge yanonoka kuwana yatingati LC kana kuti proof of payment, yobva yanonoka kutora mafuta. Saka imwe service station ikangoonekwa isina kwakutonziziya zvatangisa, saka mafuta ava kupera.
Asi zvekuti muzvinafundo Mutuli Ncube vachawandudza zvinhu pakutenga kwemafuta izvi ndezvemugodzi matsuro, handi chokwadi?
Izvo inyaya dzavanhu vari kungotaura. Ini ndiri kutaura ndiri mukabhineti. Hapana mashoko akafanana naiwayo. Hapana mari yambonzi yava kuzochinjwa mangwana. Zvinhu zvakangomira sezvazvagara zvazvakaita.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Studio 7 yakabatana neMedia Center iri kuita hurukuro paCrown Plaza muHarare pari zvino kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah uyo ari kukokera musangano uyu pamwe naDr. Tsodzo.
Finally, tichange tichikurukura nezvekuti hurumende yasvitsa mazuva zana iri muofisi kana kuti vari pautongi yatingati Harare Government 100 days in office. Saka apa tinoda kungotarisa zvinhu zvakadai semamiriro ezveupfumi munyika, mitengo yezvinhu yakangodai kukwira, kushayikwa kwemari kuri kungoenderera mberi, vanhu vachikurudzirwa kuti vange vachishandisa maRTGs kana iyo makadhi kuswaipa kana kushandisa yepamafoni. Pakuzoitawo zvekare dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimota. Patiri kuitira town hall meeting yedu iyi iri paCrown Plaza Hotel, tichange tine vatauri vakati kuti tina Senator Douglas Monzora vebato rezvematongerwo enyika reMDC. Tigozoitawo zvekare vari kubva kubazi rezvekuturwa kwemashoko Major A Mutambudzi. Tikozoitawo zvekare vabva kumasangano akazvimirira oga anomirira kodzero dzevanhu Maisa Kiles Felani Ngoma. Pakozoitawo zvekare Nyanzvi inoona nezveupfumi vaClinton Musonza. Vachange vachimoderata ipapo apo ndi Dr. Tsodzo tichibatsirana neni wenyu Praxidus Jeremiah.
Ndiani anofanira kunge achizouya achipindawo muhurukuro yamuri kuitai?
Kuno wese ari kukokwa kuti anga achiuya kuhurukuro iyi.
Mune mumwe misangano yakadai here yamuri kutarisira kuita?
Hongu, tichibva muHarare tiri kuenda kuGwanda musi wa26. Tichibva kuGwanda musi wa28 tiri kuenda takananga uko kuLopane kumatebelele ndinoti. Kozotiwo tichazenge pamwe tichironga nemimwe misangano yakadaro sekuti kwese kwatanga tichifamba vanhu vese vanga vachiti tiri kutoichemera misangano yakadai.
Mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah ari muHarare. Musakangano akuteerera hurukuro izere palive talk yedu yemusi wechishanu na8 PM. Vamwe vashandi vehurumende vapa humbo kuLand Commission muBulawayo vachitsutsumwa zvikuru nevavati ukoronyera weimwe kambani inogadzira nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti land developer. Mutoro wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoi vashandi vehurumende vaiva pinda muchirongwa chekuti vawane nzvimbo dzekuvakira dzimba vachibatirwa madhora makumi mashanu pamwedzi wega wega pamunhu pasi pechirongwa chekambani yeRiver Valley Properties. Vazhinji vevanhu ava vanoi vadzidzisi vati vakatanga kupinda muchirongwa ichi mugore ra2014 uye kunyange hazvo vakawanda vavo vakazivisa kambani iyi kuti vave kuda kubuda muchirongwa ichi vanoti havana kana peni ravakadzorerwa. Mumwe wevanhu ava vaFelix Gumbo vati vaive vavimbiswa kuwaniswa nzvimbo yekuvakira kuCowdrey Park asi izvi hazvina kuitika. Vatiwo zvisinei nekuti havazi kugutsikana netsananguro iri kuramba ichipiwa nekambani yeRiver Valley Properties vari kuramba vari muchirongwa ichi nekuti vari kuti vakabuda vachazoshaya mari yavo zvachose.
Ndichiri kungobhadhara mari dzacho dzamastendzayo asi stenda handisa ndaiwana. Yokutanga yokuCowdrey Park River Valley Properties yakatadza kuprovider vakabrisha contract asi pamapepa avo vari kuti vanosara nedzimwe mari kana ndikawithdraw.
Muzvare Tefni Muza vatsinhira zvataurwa navagumbo vachiti vaive vawaniswa nzvimbo yokuvakira imba kuCowdrey Park kwekare asi vatiwo vakazonzwa vongopiwa tsananguro dzisinganzwisisike izvo zvakazoita kuti vadewo kubuda muchirongwa ichi.
Takati ndaona kuti hazvisi kushana ndivanda withdraw. Ndawithdraw ndikafiliswa mafomu zvikafila tinotora 30% ende vanga vachiti kwai tokupa mari yako sema $50 a subscribe monthly. Chero yakawanda seva nokupana ma50 but mari yacho ndiyanga yakaungana iri kwavari. Ndiye kuti handisinda nda bridge contract ndakabva ndaona kuti hazviiti. Ndikatombosa maenda malawyers hangu vakama approach vakati tokuno kupa imwe futi stand kubwero. Anga chingoti ma story after story.
Pakunzwikwa kwehumbo uhu pabuda kuti kambani yeRiver Valley yakati yaive yawana nzvimbo yokuvakira dzimba kuCowdrey Park ikatanga kushambadza izvi kuvashandi vehurumende. Vanhu vakawanda vakapinda muchirongwa ichi vakatanga kubatirwa mari asi kambani yeRiver Valley yakazomira kugadzira nzvimbo iyi mushure memakakatano neimwewo kambani yaiti nzvimbo iyi yaive yayo. veRiver Valley vakasiya nzvimbo iyi vakatanga kuvimbisa vanhu kuti vaive vave kuzopiwa pekuvakira munzvimbo yeLower Range Mall yavanonzi vaive vapiwa nebazi rekutongwa kwematunhu sezvavaiti zvaive zvaitika kuCowdrey Park. Asi kunzvimbo iyi kwakaita makakatanwa zvekare izvo zvakaita kuti kambani yeRiver Valley isiye futi nzvimbo iyi zvinove zvakapawo vanhu vakawanda vaive muchirongwa ichi pfungwa yekubuda machiri. Vakumulani Ndlovu vati vakamboendesa nyaya iyi kumapurisa sezvo vaive vaona kuti zvaive pachena kuti River Valley yaitengesa nzvimbo dzisiri dzayo.
Takazama kuti tiinde kumapurisa kuti tiwane rubatsiro but it appears hapana zviri kubuda ikoko.
Mukuru mukuru weRiver Valley amai Ismail Duwe varamba kutaura nevatapi venhau pamusoro penyaya iyi uye vambopopotedzana nevamwe vevatapi venhau ava vachivati vasavatore mufananidzo. Vachipa uchapupu hwavo kukomisheni iyi amai Duwe vati ivo vakaita zvose zvavaigona kuti vanhu vawane pekuvakira pavaiva vavimbisa asi vakaita rombo rakaipa rekuti bazi rokutongwa kwematunhu raivapa pekuvakira apa raivapa panzvimbo dzaive nevaridzi kare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Nhasi rakwana gore kubva vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vazivisa dare reparamende kuti vainge vasiya chigaro mushure mekumanikidzwa kuita izvi nemauto nevanhu vairatidzira. Asi kubva zvavaenda, pane zvati zvashanduka here? Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge.
Zviri pachena pasi pezuva muZimbabwe muno kuti zvinhu zvaoma. Zvatooma kudzokera pazvaimbove vamugabe vasati vasiya kuda kutoenzana nezvazvazviri 2007-2008 kana kusatopfuura nekuti pari zvino zvinhu unozviona muchitoro asi mari yekutenga vanhu havana. Nhamo yaita kutodzika midzi muno muZimbabwe zvekuti kwakungotarisa kuti tione kuti pamwe nenyasha dzamwari zvichazongotinakirawo vanhu vanhu vakararamawo upenyu hunenge huri nani. Asi pari zvino hapana hapo chakanyanya kuti tsvikiti chinobatika chakasandukira vanhu zvinhu zvichiita nani, zvatove manyamamire nerongo chaiwo.
Asi ivo vamugabe vanorangarirwa sei nevanhu tichitarisa muZimbabwe pamwe nekune dzimwe nyika dzeku pane dzimwe ndoti asi ivo vamugabe vanorangarirwa sei nevanhu vemuZimbabwe nevamwewo vekunze kwenyika?
Nevanhu vemuZimbabwe vanorangarirwa semuchinda aitonga nechibhakera aitonga netsvimbo mugodzi. Izvo zvazvina kana fungidziro nekuti vakatozvitanga vachangopinda pamasimba kuna 1982. Saka nhoroondo iyoyo yava mugabe nhoroondo yakasimba mundangariro dzevanhu. Hapana kana chatingati vanhu vangakanganwa ipapo. Kurohwa kwevanhu, kupondwa kwevanhu, kuvhiringidzwa kwezveupfumi, zvinhu zvatai tichingoziva vazhinji zvichinge zvichienderana navamugabe muno muZimbabwe. Asi vabuda manje vamugabe vanga vakatosiyana kane vaya vanenge vachinzi uri ngwena mumba asi uri dzvinyu panze. Ivo vaitoita sekuti pamwe ingwena mumba ingwena zvakare panze, nekuti kunze uko vainge vaionekwa sejindarume. Muchinda uya aigona kumisidzana nenyika dzekure dzakafanana nenyika dzine masimba dzina naAmerica dzina naUnited Kingdom. Vaitomisidzana navo vana vaBushi, vachimisidzana navo vana vaBlair. Saka kune vanhu vanga vasina ruzivo rwakakwana pane zvaiitika mukati menyika yava mugabe. Vaionekwa semuchinda umwe ane meno, muchinda umwe ayawo kuti hakuna waifananidzwa navo panyaya yekumisidzana nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vanoti vanhu vemuZimbabwe vari kutambura zvakanyanya uye America icharamba ichitsigira vanhu ava nezvirongwa zvinoita kuti vave neraramo yakanaka. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
VaNichols vataura mashoko aya nhasi apo vange vari kupa rubatsiro rwezviuru mazana matatu nemakumi manomwe zvemadhora kumasangano gumi nemanomwe kubva kumatunhu mapfumbamwe munyika pasi pehomwe yavo yeAmbassador Special Self Help Fund. Ambassador Nichols vati kubatsira masangano aya nemari kunoita kuti akwanise kuita mabasa anovawanisa mari kuti vakwanise kusimudzira magariro avo. Vati vakaona zvakakodzera kubatsira masangano aya nemari, vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti masangano aya nenhengo dzavo asimukire.
The United States will continue to help the people of Zimbabwe through programs that help communities unlock their own potential, and we're going to do that together with you. Chara chimwe hachi shanye inda.
Nhengo yesangano retariro Youth Development Trust yekuzaka iro rawana zviuru gumi zvemadhora vaSamson Muzenda vati vachashandisa mari yavapiwa nhasi kuvandudza mabasa avo.
Mari yatapiwa tiroda kuti tibatsire mayouth edu kuti akwanise kudini kuita maprojects awo anogenereta chiincome yekuti vakwanise kuzviraramira, because takatarisa ishe HIV and AIDS vamwe vanopesera vakupinda muprostitution kana chinenyaya kuti vanenge vachishaya kwazvinoreisa. Saka tikavabatsira kuti vakwanise kuwana chimari dzokuti vakwanise kuzvibatsira vanobva vaita chistay away kuyekuti vakwanise kupinda muchimunana prostitution nezvimwe zvakasiyana-siyana. So mari iyi ichatibatsira zvikuru.
Mukuru wesangano relocal initiative Initiatives and Development Agency rekuzvishavane vapasika manyaka izevatiwo zvurugumi nezvishanu zvemadhora zvawana nhasi zvichabatsira kusimudzira mabhizimisi madiki avari kuita munharaunda yavo. Sangano iri rinotsigira mabhizimisi akaita sekuchengeta nyuchi, kuchengeta huku, pamwe nekutsvagira vanhu musika yekutengesa huchi, huku nezvimwe zvavanenge vagadzira.
Want to get kuti vanhu vawane means out of their environments. Unozwa kuti nyuchi dzanga dzichingova business rai dominatwa navarume chete. So tiri kusumudzirawo madzimai.
Rimwe sangano rawana mari nhasi ndere Citizen Participation Trust rekumarondera rine magadheni ekurima miriwo nezvimwe zvekubatsira vechidiki nevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS. Imwe nhengo yesangano iri vaupenyu Muteyo vaudza Studio 7 kuti mari iyi ichabatsira zvakanyanya mukusimudzira upenyu hwenhengo dzesangano ravo.
Yakananga nekusimudzira upenyu hwavo wakuti vakwanise kukwanisa kuti vawane mari dzekufambisa kuenda kuenda kuchipatara kunotora mushonga, kuti vakwanise kubhadharira vana maschool fees.
Mamwe masangano awana mari nhasi anosanganisira Trace the Fortune of the Elderly nemakokova development trust dzekuvulawayo, Zubo Trust yekubhinga, Mudzi Orphans Development Trust, Prisoners Entrepreneurial Development Trust, Goal Zimbabwe ne Legal Resources Foundation iyo yapiwa zviru mazana maviri zvemadhora. Homwe ya Ambassador Special Self Help Fund yabatsira vanhu vemuZimbabwe nemari inodarika mamiriyoni maviri mukati memakore gumi apfuura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vatadza kupa umbo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mhirizhonga yakaitika musi waNyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vatadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi kunyange hazvo umwe utungamiri hwebato ravo hwanga hwauya neuwandu hwawo nhasi. Mutauri wekomisheni iyi iyo iri kutungamirwa navahalima Motlante vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira vachamisa kuti vazomira pamberi pekomisheni yavo.
Ichataona nje kuti vanga vachingopinda vachibuda vachitaudzana nevekomishen, asi komishen pachezvayo inotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuuya munguva inotera, nekuti panotarisirwa zvakare kuti vabiti vange vachiuya sezvo vari kunze kwenyika nebasa reparamende.
Vachamisa vatuma gweta ravo vatabani mpofu nemashoko kukomisheni yavamontlante iyi izvo zvatsinhirwa navamasuku. Mumwe wavatevedzeri vachamisa vaMorgan Komichi vati vachamisa vakazvipira kuti vape humbo kukomisheni iyi, asi vakamirira mhinduro panyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vachazomiswawo pamberi pekomisheni iyi here.
Patika nyaya yehombika vaifanira kuzondiyo kuti vanhu ndi president wepatika. Because excuse yakapuwa paipaipa tsamba yakainvitaya yakanzi because zita renyu rakamenshenewa namawitness akanga aripo. But zvinhu zvinge zvichitawo fair munyika. Mazita ana Comrade Chiwenga akamenshenewa, ana Munangagwa akamenshenewa, vakamenshenewa. Nekuti zvinhu zvive zviri fair ngationewo kuti ivo vanouya kuzowitnessawo.
Vamwe vapa humbo komisheni iyi ndiva Paddington Japa Japa, avo vaiva muongorori wesarudzo kana kuti election observer. VaJapa Japa vaudza komisheni iyi kuti vakaona vanhu vaviri vachipfurwa nemasoja vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu, uye vakawanda vakakuvara mushure mekupfurwa kwavakaitwa nemauto.
Pakona pa Nelson Mandela naLeopold Takawira nemurume akarohwa akabuda matumbu aigwesha ari kumadziro achibvafira ipapo. Vatabva ipapo vataenda pana chinoi chitera masoja aya achiridzira vanhu futi.
Vaenderera mberi vachiti masoja aisafanira kupinda mumigwagwa sezvo kuratidzira kwaiitwa musi uyu kwaikwaniswa kupedzwa nemapurisa mashomanana.
Chisimba ichachi chasina kukodzera zvachose. Dai vakatora riot police 50 ma riot police only vaigona kudira nesituation. We have got demonstrations in the past munyika muno mapurisa 20 or 30 chaivo achidispesa vanhu nemazimota aya anobuda mvura inosvikinyaya. Dai vakaita saizvozvo semazuva ese dai vanhu vasina kumbofa. Saka zvakaitwa izvo hazvifaniri kuitika futi.
Mumwapa umbo ukomisheni ii, divasha Drake Mashaya Mombe, au vaka kukwiza vaka mirra MDC Alliance kwa Harare South. Vamashaya Mombe, au vaimbo vasaji garuwe zanu PF mprovinze ya Harare, vati mirishonge ya kaitika msiwa wani ya mavuvu, haina kukonziru wane MDC Alliance, vashitida ya kakonziru kwa ne MDC Alliance, kungadai kwa kawaya vandu waka wanda msi uyu mmigwagwa.
Ili kutawa ina mapulisi ya kwa 5,000. Shua, president we MDC Alliance anoti Chamisa, anga taza ku invite our 50,000 wa mground. Namba ili kutawa hiyo. I see a demonstration, 5,000. So, yango wenye ya kule kusumza wano madaka.
Zvino nzipaka favani vatana utupa mirishonga MC uyu, asimasanga na nushandaka zumirira, anoti vanhu vakapfuurwa vakafa vanodarika gumi sezvo vamwe vanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kunyunyuta nedanho rehurumende yenyika iyi rekuronga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Constitutional Court pane decision yayakaita kana kuti chidzacha yakaita chokuti zvizvarwa zvese zvisiri zvomuno vanenge vakabva kune dzimwe nyika kana vachinge vakazvarirwa muno vanotendekwa kuti vapiwe mabirth certificate, ende izvi zvinoenderana nebumbiro guru romutemo muSouth Africa. Asi chinangwa manje chavapo paHome Affairs Department ndechokuti ichipidiguravo chigai chachatabwa nedare guru rapamusoro. Zvinongoratidza kuti Department of Home Affairs hainyanyi kuremekedza matano anenge atogwa nedare guru rapamusoro muSouth Africa. Zvinoreva izvo zvakare kuti kana tava kubvunda tichiti hamuna kuremekedzwa kwomutemo muSouth Africa kana iri nyaya dzekuita nezvezvizvarwa zvinenge zviri zvedzimwe nyika, tinenge tichitotaura chokwadi. Nokuti izvi hazvifadzi kuti dare guru rapamusoro munyika rapa mutongo wava kuda kuchinjwa zvakare. Zvinongoratidza kuti zvine chokuita nokuvenga kana kusafarira vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika.
Saka zvinokanganisa zvakadii zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Mwana uyu kana ai hasi womunhu neabridged birth certificate waakutonetseka even kuinda kuchikoro. Mwana uyu haagoni kuti awedzedze kana kuti apiwewo gwaro rake paZimbabwe exemption permit, nokuti Zimbabwe exemption permit yakangomirira ano munhu umwe chete mumhuri iyeye unenge aapply. Saka Zimbabwe exemption permit haichavhugwi zvakare. Saka zvinhu zvinenge zvava kutoremera vana vakawanda. Zimbabwe Exiles Forum yaichitobatsira vanhu vakawanda izvezvi vane vana vari muzvikoro vakatonyorerwa matsamba.
Imiwo semasangano zvii zvamunenge maakuzoita kana padai?
Masangano anogira kodzero dzevanhu akatoindisa uzvapupu kana kuti marepresentation tichidopikisana nezvavari kuda kuita seHome Affairs. Chechipiri, kune zvinhu zvatinogonavo kuita zvinongowanza kusungwa nenyaya yekuti masangano anogira kodzero dzavanhu kazhinji mari dzavo hadzichabudi zvakanaka kubva pane vanenge vachibatsira kana kuti hatingati mainternational funders. Asi zvaibatsira kuti vanhu vanokwanisawo kuteredzera marepresentations iwawo nekuita toying kana kuparliament kana kuti kuindisa nyaya yakadai even kunana Southern African Development Community nokunana African Commission on Women and People's Rights. But zvinenge zvakasungwa nokuti tinenge tichinawo maresources kana kuti mari dzinenge dzichikwanisa kuti tiite zvinhu zvakadaro. Asi chatinongochemera kuvanhu vedu ndechokuti vanenge vachionawo kuti futi vane zvokutaura panyaya iyi ngavatitumire, because tiri kuda kuunganidza yatinoti dosia ratinotumira kumaparlamentari enze muSouth Africa ndezvimwe zvinhu zvatogona kuita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Musakangana chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvenyaya yedanho rehurumende yeSouth Africa iri. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vi.